This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 28 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika kuJapan kuno nyengetedza shoroma dzemunyika iyi kuti dzizotanga mabhizimisi muZimbabwe.
Vana chiremba vanopiwa zvibvumirano zvitsva zvinotara mashandiro avo pamwe nemari dzavanotambiriswa kuti vatange kushandira zvipatara zvehurumende.
Zimbabwe inokunda Swaziland 4-0 makwikwi ekuenda ku-2017 Africa Nations Cup.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vasangana nhasi namambo wekuJapan vaAkihito nemudzimai wavo Michiko murwendo rwavo rwekuJapan. VaMugabe nemudzimai wavo vakakokwa nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kuti vazosimbaradza kudyidzana kwenyika mbiri idzi pamberi pemusangano wechitanhatu weTokyo International Conference on Africa Development, TICAD, uyo chaitirwa muKenya munanyamavhuvhu. Nasi vaMugabe vasanganawo nava Abe apo vaita hurukuro dzepamusoro-soro pamwe nekudya kwemanheru. TICAD chirongwa chakavambwa muna 1993 nehurumende yeJapan, United Nations Development Program, African Union Commission pamwe neWorld Bank paine chinangwa chekusimudzira upfumi weAfrica.
VaMugabe vari kushanya kwemazuva mashanu vachiedza kunokwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizimusi munyika. Bepanhau reJapan Times rinoti vaMugabe nhasi vaita musangano nevatori venhau pamwe nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaShinzo Abe. VaMugabe vakasvika munyika iyi nezuro vachibva kuSingapore, uko vanomboenda kunorapwa. Asi atina kukwanisa kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vanga vafambirei kuSingapore. Vachitaura nevatori venhau vaMugabe vakurudzira vemabhizimusi emunyika yeJapan kuti vauye kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe zvikuru munyaya dzekutyirwa kwezviwanikwa. Vachitaurawo pamusangano uyu vaAbe vati vachapa Zimbabwe mari inosvika madhora mamiriyoni mashanu ekugadzira mugwagwa uye vati vachabatsirawo munyaya yechikafu sezvo Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti misangano yekukwezva vekunze haishande kana Zimbabwe ichiramba yakatsika madziro pamitemo yakaita seyekuendesa upfumi kuvatema. Svondo rapera, gurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vakatozivisa kuti nemusi wa1 kubvumbi makambani anenge asina urongwa hwakajeka hwekuendesa upfumi kuvatema achavharwa nekutorerwa marezinesi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata chipangamazano chehurumende uye vachidzidzisa nyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano.
Rwendo ravo vamugabe rwakakosha zvikuru. Nyika dzese dziri pano Britain dzinotsvaga vanouya kuinvesta munyika. Dzinobudisa kazhinji kana mutungamiri wenyika akafamba kuenda kunyika iyoyo ogara pasi nemutungamiri wenyika iyoyo. Saka tinoona kuti Japan inyika yakabudisa zvikuru muAsia. Inyika ine mari makambani makuru makuru ekuJapan anemukurumbira seToyota ari munyika dzakasiyana siyana muAfrica asi muZimbabwe hamuna. But takaona rigore rapera pane kambani yekuJapan yakainvesta mari kuno kuZimbabwe mukambani yekugadzira paint. Saka pane mutarisiro kuti Japan iri kutaka kuzimbabwe Zimbabwe inyika ine upfumi hwakawanda saka kuasia taivanze kuona mainvestors aibva kuchina South Korea nedzimwe nyika dziri kuasia hatina kunga taona mazhinji aibva kuJapan so nevimbo yekuti kuenda kwaita mutungamirinya kujapan kuchabudisa mukana wekuti ukwanise kuona mainvestors anobva kujapan kuuya kuzimbabwe zvoita kuti nyika ienderere mberi pabudiro yeupfumi hwenyika
Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Joao vari kuti makambani zvikuru sei kunze iwayo anenge asina kutevedzera mutemo achatorerwa mareziness kana kuvharwa musi wa1 kubvumbi izvi hazvikanganise here kana vekuJapan vacho vanenge vachida kuuya muZimbabwe kuzotanga mabhizinesi
nyaya yekuvhara makambani haisiri nyaya ingatinakidza totarisira kuti minister vanofanira kugara pasi nemakambani votaurana kuti chii chaita kuti musoro utene chii kuita kuti makambani asa Uta mapepa hari kudiwa na minister ya kuita indigenize. Ndiyo chaenda kumvisisa uchii. Mukutema kwa mutsoro hari sino dambudziko. Dambudziko ndire kuti zvinokwanisa kunzi zvakatyara mutemo na minister. Hazvisi kukwanisa kuti makambani azvitevedzere. Nekuti makambani aya munhu akabva nemari yake kunze kwenyika akauya muno muZimbabwe. Saka haugoni kungoti kambani yataya yangu pasina kudzekeserana kuti zvichazo famba sekena mberi. Nyika inei inoshandisa mari yekunze kwenyika kuti mari yekunze kwenyika ioneke tiibate muhomwe dzedu tisirasirana muZimbabwe hatikwanisi kuitwinda inondova ine nzira dzinokwana ina nzira yekutanga imari inobva kunze kwenyika nemainvestors ndivo vatida kudzinga ava vatida kuvhara makambani nzira yechipiri ndeyekuti tinotengesa zvinhu zvikunze kwenyika and saka unofanira kungova nemainvestors anouya nemashinari anogadzira zvinhu zvatinotengesa kunze kwenyika chechitatu tinoona vanhu vari kudiaspora chinza mari ndizvine mari inge ichiwanda munyika chechina kukweta manje kukweta hatichakwanisi kukwera nekuti nezvikwere zvakawanda saka izvi zviri kuitika zvekuti tinovhara makambani musi wa4 zvinoita kuti nyika ipinde isamira zvakafamba zvakanaka nyaya yebudiriro yayo
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi uye vari chipangamazano chehurumende vachidzidzisawo nyaya dzezveupfumi paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare
Makakatanwa pakati pehurumende navana chiremba vachangopedza zvidzidzo anonzi asi kutarisirwa kupera nekukasika zvitevera danho rinonzi riri kutorwa navana chiremba ava rekuramba kusaina magwaro ekupinda mabasa kana kuti macontract akavandudzwa ayo akaburiswa nehurumende mukupera kwesvondo Mumwe chiremba asingabvumidzi kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti hurumende haina zvakanyanya zvayakashandura kubva pamacontract ekutanga avakaramba kusaina Chiremba uyo anoti chakangoshanduka chete kuziviswa kwemari dzemihoro dzavanenge votambira pamwe nenguva inobvumidzwa vana chiremba vechidzimai kuti vaende pazororo rematernity kubva kumakore maviri kuenda pagore.
Vana chiremba ava masvondo maviri apfuura vakanyorera kuboka reHealth Services Board vachinyunyuta nezvavaiti zvitange zvagadziriswa vasati vasaina magwaro aya izvo zvakazoita kuti hurumende igadzirise magwaro acho. Mumagwaro matsva aya vana chiremba ava vanenge votambira madhora mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemashanu pamwedzi mari iyi ichisanganisirawo dzekubatsirikana. Kuramwa mabasa kwavana chiremba ava uko kwave nemwedzi kunonzi kwakonzerawo kuvharwa kwedivi rinosvikira varwere pachipatara chemupilo kubulawayo sezvo chipatara ichi chisina vana chiremba vakakwana.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru wesangano ravana chiremba raHospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kana wodivi rehurumende kuti tinzwe pavamire panyaya iyi. Asi mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti hurumende inofanirwa kukoshesa upenyu hwevanhu pamwe nekodzero dzevashandi.
Isu sebato reMDC tiri bato rakazvarwa nevashandi sokuziva kunoitwa vatereri. Saka kunyanya-nyanya sebato rakabva kuvashandi tinoisa zvido zvavashandi kumberi. Vana vechiduku vari kutambudzwa nehurumende avo. Vana vedu vanin'ina vedu ihazvanzi dzedu. Anonziwo muchirungu majunior doctors. Saka zvavari kuitiswa izvi ndezvekubatwa uyanga. Saka isu sebato rinorekera zvido zvavashandi. Tinoti dei hurumende yawawo vana ava zvichemo zvavo. Yavabata vose vanhu. Nokuti vana ava mapatriots. Hurumende otokumbirisavo kuti ivaonewo sevanhu ivabhadharewo mubayiro unokodzera.
Tinonzwa kuti iko kusawirirana kuri pakati pehurumende naivo vana chiremba vachangopedza zvidzidzo avo kwakonzerawo kuti chipatara chemupilo chinge chichivharawo divi rinosvikira varwere inganzi outpatient. Muri kuona sei chiitiko ichi?
Izvo ndozvimwe zvezvinotaridza kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe tiri kutambura. Nokuti ukaona pachivharwa outpatients department yechipatara chikurukuru chakafanana nomupilo muguta guru reBulawayo, zvotaridza kuti vanhu vazhinji vanonetseka ipapo, vanhu vaya vetingangoti muchirungu the low income group, vanova ndivo vakawanda muno muZimbabwe, vanotosvika ivo chikamu 90% yepopulation yedu inova 14 million. Saka ukaona paakubvarwa outpatients, zvoreva kuti munhu achirwara achibva kucholocho kulupane, achibva kunana hawange, achibva kose kwakadaro mativi anonge achiseviwa nemupilo general hospital, munhu anotosvika aspererwa nokuti anowana outpatients yavharwa.
Zvii zvamungakurudzira mapoka maviri aya kuti ivo vana chiremba nehurumende?
Hurumende ngaihwewo mwoyo munyoro, nokuti maminista vanogara upenyu tatata, asi vana ava ukaona havana kana chouviri, vana vanotambura majunior doctors. Toda kuti hurumende dei yatapudza kune zvimwe zvainopa masenior executive ayo, yaona kuti majunior doctors vapiwawo mari inokodzera nebasa guru ravanoitira nyika.
Mutauriri weMDCT Vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa dambudziko reHIV muzvikoro zvepamusoro-soro munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana, muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mukuru wevasori muAfghanistan vaMasudu Antarabi vari kupomera vasori vechiuto vemuPakistan mhosva yekuva nechekuita nekubhombwa kuri kuitwa muAfghanistan nechikwata chechiTaliban. Vachitaura nenhengo dzeparamende nhasi, vaAntarabi avo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano revasori reNational Directorate of Security vayambira kuti chikwata chechiIslam ichi chakazvipira kuramba chichienderera mberi nemabasa acho ekukonzeresa mhirizhonga mwedzi inotevera muAfghanistan.
Malawi yakarasikirwa nerubatsiro runobva kunze kwenyika zvichitevera uori hwaiitwa nehurumende muna 2013 uo unozivikanwa nerekuti cash gate. Asi sangano rinokweretesa mari pasi rose reIMF kana kuti International Monetary Fund rinoti richabuditsa mari yanga yasara yakakweretwa neMalawi inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora. Chikwata cheIMF chakapeta rwendo rwacho rwemasvondo maviri kuMalawi chikabuda chine nyaya yakanakira nyika iyi. Kuwandudzwa kwemabhanga kwakaita kuti kuparara kwesimba remari munyika iyi kugadzikane, uye IMF inotarisira kuti upfumi hweMalawi uchakura nezvikamu zvitatu kana zvina kubva muzana. Asi IMF inoti pane zvakawanda zvichiri kuda kuwandudzwa kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa zve zvakaita se HIV kubva kuna mai kuenda kumwana Dr. Angela Mushavi vanoti vari mushishi mekuedza kuti wandu wevana vanozvarwa vaine utachiwana we HIV AIDS hudzikire kudzamara pasina vanorwara neutachiwana uhu. Dr. Mushavi ndivo murongi wechirongwa wechirongwa ichi mubazi rezveutano uye vanoti madzimai anenge aine utachiwana anokwanisa kubatsirwa vakapinda pazvirongwa zvehurumende pachena nguva ichiripo. Dr. Mushavi vanoti pane zvirongwa zvakawanda zvakaparurwa nehurumende munyika kuti zvibatsire madzimai anenge aine utachiwana weHIV kuti vasatapurire vana. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya huye.
Parishi no tiri kuona kuti pane progress yakasimba chaizvo munyika medu. Chandinodarire ndechekuti hurongwa hwokuti utachiwana husatapurirwa kubva kuna amai kuenda kumwana hurongwa uhwu hwakatanga muno munyika kare kare, tingatoti tatione 15 if not more years tichingoita program iyoyi. Hongu takatanga zvedu maservices yedu ari kumakliniki mashoma. Muna 1999 maservices aingova kukliniki nhatu, asi iko zvino tiri kutarisa ka 2016 maservices okuti madzimai akazvitakura vauye kukliniki vachinyoresa mimba dzavo vachitarisa utachiwana hweHIV ari kuwanikwa mumakliniki akawanda zvikuru muZimbabwe. Saka isikurudziro yedu tingangoti zvamataura zvikuru ICASA conference yakaitwa muno muna December last. Tiri kutoona chaizvo kuti progress iripo nekuti kare dai kuri kuti madzimai 100 vari HIV positive vaibereka vana vavo taiwana vana vane makumi matatu kana kuti makumi mana nemashanu vachiita HIV positive kubva muzana.
Pari zvino mungati zvinhu zvakamira sei muchitarisa zvirongwa zvamuinazvo?
Neprogramu yatiinayo iyi yekudzivirira kutapurirwa kweutachiwana hweHIV kubva kuna mai kuenda kumwana, tiri kuona kuti isu muno muZimbabwe apa ndakatarisana na 2016 huwandu hwamadzimai out of mazana vanenge vakatakura utachiwana vanoita kuti vhairasi pamuende kuvana vavo zvadzikira. Last year taichotaura kuti kwanguva nelezani madzimai manomwe anodarisa utachiwana huchienda kumwana, apa tatoona kuti namba yedu yatodzikira zvikuru.
Shuwiro yebazi reutano ndeyei?
Chishuwo chedu changa chiri chekuti taitanga tasvika panhanho yekuti pavazana madzimai vakatakura utachiwana hweHIV less than 5 chaino kana kuti less than vashanu vange vari ndo vanodarisa utachiwana kuenda kuvana. Dai zvaitobvira tinototi isusu paite zero mainfection anoenda kuvana vanenge vabarwa nana mai vakazvitakura.
Zvakakosha sei kuti vana mai vaende kunovhenekwa ropa ravo kana vachinge vakazvitakura panyaya iyo yekurwisa kutapurirana kweutachiwana hweHIV kubva kuna amai kuenda kumwana?
Tingangoti isu takatarisa kuti kana mudzimai ane utachiwana hweHIV tinongochanga kuti vabereki, nekuti tinobva tati vana baba vateererewo vasangofunga kuti inyaya yemadzimai nekuti zviri pavaviri baba namai. Saka isusu tinozoti mai ndivo vanobereka mwana, ndivo vanomutakura mukati medumbu ravo uye ndivo vachabudisa mwana mudumbu mavo kuti mwana abude mukuya muno munyika. Nyange pakuyamusa ndivo mai vanodini vanoyamusa. Saka utachiwana uhwu hunobva kubva kuna mai hunogona kuenda kumwana achiri mudumbu, hunogona kuenda kumwana panguva yekusununguswa paya, uye hunogona kuenda kumwana paanenge achiyamwa mukaka. Saka tiri kuona kuti vhairasi inogona kutapukira kuenda kumwana nemitoo yakasiyana-siyana. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti dai zvaibvira munhukadzi achingonzwa chete kuti ndabata pamiri ngaabva amanya nekuchimbidzika kuenda kunonyoresa. Pakunyoresa kuskeri mudzimai anenge auya anobva atorwa ropa rake richitariswa kuongororwa kuti ane utachiwana hweHIV. Kana aine utachiwana hweHIV zvinogoneka kuti mudzimai uyu abereke mwana asina utachiwana hweHIV kana akaitwa paurongwa hwemaantiretroviral atiri kuti isu option bplus kureva kuti patinongobata kuti mai vaita utachiwana hweHIV tobva tavatanga pamaARVs natipo antiretrovirals avanonyaya upenyu hwavo hwese kuti vhairasi isimbiridzise isatapukire kuenda kumwana.
Pane madzimai kana mhuri dzingange dzakateerera pari zvino dzinobvunzawo kuti asi hazvidhure here kuti mudzimai awanikwa achizopinda paplan B yamataura iyi?
Mubvunzo wako wakanaka mazvenasi, nekuti maantiretrovirals atiri kutaurayo anowanikwa kumunhu wese, kuna madzimai nyange vasiri madzimai maantiretrovirals imuno munyika kana vanhu vachinge vauya kumakliniki vanovawana pasina mutengo pasina mari yavanobvisa kunyange kutariswa kana kuongororwa ropa irero kuti vane HIV here vanoongororwa vasinawo mari yavanenge vabvisa dambudziko rinozongoitika nderekuti mudzimai akwire kana ingava kombi kana bhazi kubva kwaari kuti asvike pakliniki iri padhuze navo ndeyo zvimwe zvingangozomutorera mari.
Avo vanga vari Dr. Angela Mushavi, National Coordinator muchirongwa chePMTCT and Pediatric HIV Care and Treatment mubazi rezveutano, vanga vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuchirongwa chamuri kupakurirwa neni wenyu Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
MaKristu akawanda munyika nhasi ange achipemberera zuva reEaster Monday rinova zuva rekupedzisira rekurangarira kufa nekumuka kwaJesu. Chipangamazano munyaya dzezveupenyu uye vari mufundisi vaVukani Dladla vekereke yeGlobal Hope Ministries vanoti hurumende inofanira kuisa mikana yakawanda inoita kuti vafundisi vakwanise kutaura nevanhu munyika kuti muve nerunyararo nekunzwisisana panguva iyo Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezveupfumi. Chioniso Jani weStudio 7 ataura namufundisi Dladla kuti tinzwe shuviro yavo.
Chakakosha semutungamiri kudzidzisa vanhu kuvandudzwa kana kushandurwa kwepfungwa. Saka semutungamiri tinofanira kunyatso kuongorora kuti zvatiri kudzidzisa vanhu nekuudza vanhu zvinhu zvakaita sei, nekuti tikavaudza zvekukundikana nekuoma kweupenyu, pfungwa dzavo dzichatanga kufunga kuti hapana mabudiro, hapana chavanokwanisa kuita kuti upenyu huve nani. Munhu ototanga kukundikwa, rinotudza kuti semafungiro ane munhu ndo zvaari. Saka tikakwanisa kubatsira kana kudzidzisa dzidziso dzinochinja mafungiro emunhu, ndinoona nyika yedu ichiita zvakanaka.
Pfungwa dzevanhu dzinoshandukwa sei? MuZimbabwe mune nzara, muZimbabwe vanhu vakutambudziko, zvinoshanda sei mufundisi?
Ini chandinotenda ndechekuti zviri kunzwa vanhu nekuona nezvavari kuona ndizvo zvinofanha kushandurwa, nekuti izvo zvikashandurwa zvinoshandura pfungwa. Isu svondo nesvondo uyezve pakati pevhiki tinosangana nevanhu tichivadzidzisa shoko raMwari, tichivapa tariro, tichivaratidza kuti vanokwanisa kukunda, vanokwanisa kuita zvinhu zvakatsanangurika. Mukudzidzisawo kwatiri kuita, tiri kutoona vamwe vaakutotanga kuwanawo chekuita nemaoko avo zvisingadi mari dzakawanda. Vachiri kuvagonesa inyaya yekuti pfungwa dzaane kukunda mukati, pfungwa hadzina kukundikana nenhau yezvavari kunzwa nezvavari kudzidziswa.
Hurumende yeZimbabwe chii chainofanha kuita kuti pfungwa dzevanhu dzishandukwe ivo vakatarisana nenzara?
Maonero angu ndeyekuti hurumende yedu inofanirwa kupa mikana kuvafundisi nevamwe vadzidzisi vebudiriro kuti vabude muchamhepo pati paTV kana paredhiyo vachidzidzisa dzidziso yekushandurwa kana kuvandudzwa kwepfungwa. Uyezve hurumende yedu inofanira kuisawo mari muvana vedu vari muzvikoro mayunivhesiti nematechnical college kuti vana ava vapote vachimbobuditswawo muZimbabwe kwezvinguva zvipfupi pfupi vachinoona maitirwo ari kuita indastry nezvimwe zvakadaro kunyika dzakaita sana America vana Singapore, kuti vana ava pavanodzoka pfungwa dzavo dzinenge dzatoshandurwa nekuda kwezvavao vakwanisewo kuti zviitwe muZimbabwe izvozvo. Nekuti tikangoramba nekuti vadzidze vachingodzidza vasiri kuonawo kune dzimwe nyika zviri kuitwa nefundo yavainayo, handifungi tokwanisa kubatsira nyika yedu. Kuti vafundisi ngavasaneta kana kushaya mwoyo unotsungirira pakudzidzisa vanhu.
Avo vanga vari chipangamazano munyaya dzemagariro evanhu uye vari mufundisi vaVukani Dladla vekereke yeGlobal Hope Ministries vanga vachitaura naChioniso Jani weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munau dzemitambo. Zimbabwe yakunda Swaziland zvine mutsindo 4-0 mumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations Group L qualifier mumutambo waitirwa muHarare. Zimbabwe iyo yakaita mangange 1-1 neSwaziland nemusi wechishanu chapfuura kuSwaziland yatamba zvinodadisa muchikamu chechipiri kana kuti musecond half. Knowledge Musona ndiye anwisa chibodzwa chekutanga cheZimbabwe mushure mekunge Zimbabwe yapiwa penalty. Costa Namoinesu azgunwisa chibodzwa chechipiri. Zvimwe zvibodzwa zveZimbabwe zvabva kuna Ivan Zirusike naKama Billiard.
Yasvika nguva yetinoverenga tsamba mbozha dzenyu mashoko amunoisa paFacebook yeVOA Shona pamwe nematext messages amunoimatitumira.
Munyori wekutanga ndiye Mutamba Nengwe Mutamba uyo anyora paFacebook achiti zvaitwa nevafana tazviona pfuurira imberi vakomana. Vakomana vechikwata chema Warriors ndo vari kurehwa apa vari kunzi zvaitwa nevafana tazviona blessing.
Mwanzi Joe Makotse anyorawo achiti pasuwa atiratidza unyanzvi.
Albert Shanyurai anotiwo pasuwa anga akachinja timu Swaziland yarowa nezveusiku.
Nomen Nomaranyoni anotiwo nhasi madadisa vakomana.
Gideon Seremani anoti pamwe maWarriors angangoendawo kuGabon gore ramangwana tanga tanzwa nekuchembera vachigadzirira makore ose.
Washington Mudzudzu anotiwo tiri kuriona nhasi mashura it's now 4-0 ndofunga anyora mutambo uchirutambwa jonga achiti nhasi vanhu varingotaura nezvemutambo weZimbabwe neSwaziland zvinhu zvinodadisa kuti Zimbabwe yakunda zvinonwisa mvura.
Nhasi pasuwa akwanisa kugadzirira midi kugadzirisa midi kwete zvaakatiitira kuSwaziland. Nhasi vakomana vanga vane nzara negedhi timu ikaramba yakadai hanzi nyangwe kuGabon tinotora mukombe. Nditerenzi Mavhia anyora paFacebook yedu.
Aiwa tinotenda zvikuru vatereri nguva yedu ndiyo inodzoka yoita shanje. Nekudaro tinotenda mose manyora tsamba. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha kuStudio 7 muchitiudza zvirongwa zvamunofarira imi vatereri kuti munge muchinzwa pano paStudio 7.
Kwazisana hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokera zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokera zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira paFacebook kana kuti click like.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambiro aita vakomana vechikwata cheZimbabwe Warriors murwendo rwokuenda kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika kuJapan kunonyengetedza shoroma dzemunyika iyi kuti dzizotanga mabhizimusi muZimbabwe.
Vana chiremba vanopiwa zvibvumirano zvitsva zvinotara mashandiro avo pamwe nemari dzavanotambiriswa.
Zimbabwe inokunda Swaziland 4-0 mumakwikwi ekuenda kumakwikwi 2017 Africa Cup of Nations kuGabon. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tichiti makorokoto makuru kuchikwata chema Warriors nemurayiridzi wacho Kalisto Pasuwa. Tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.